manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 13/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe, nhoroondo yedu, tinoratidza kuti mawairesi akatikoshera chakanyanyisa.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwemaradio muupenyu hwevanhu. Vatsigiri vezanu PF netCCC vona kurirana nyoka menyu panyaya yemirizhonga yakaitika nezuro kuMidlands nekumasvingo.
Dialysis ndomwe mutoo watinoshandisa kurapa chirwere cheitsvo and dialysis kazhinji zhinji inonge iri permanent way yekurapa nayo kuti munhu anenge achifanirwa kuitwa dialysis zveupenyu hwese.
Kuramwa mabasa kwevakoti vezvipatara zvePismas kukanganisa varwere veitsvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rese kucherechedza zuva rekutepenyura neradio. Vazhinji vachiti wairesi yakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu panyaya dzekuburitswa kwemashoko. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekutepfenyura munyika vaJohn Masuku vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru uye veruzhinji vanofanirwa kuramba vachisimudzira wairesi nekuishandisa kusimudzira runyararo munyika.
Wairesi inokosha uyezve inofanira kuramba ichingosimudzirwa uyezve vaya vari munhepfenyuro voramba vachitaudzana kuti chii chavangaite kuti nhepfenyuro dzinge dzichiburisa mashoko echokwadi mashoko anovaka anoita kuti kusari ne mirizhonga anoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo zvakare navakudzai kwangwari imwe nyanzvi mune zvekutepfenyura vawedzerwo vachiti umhizha hwechimanje manje wava kuitawo kuti zvive nyore kutepfenyura pamawairesi.
Mishina yemazuva ano inogona kuchinja nepfenyuro chete kana takatarisa mawanikigo ainoitwa kana kuti painoterekwa. Michini ya mazwani yaita kuti zvive nyore kuti vanhu vakone kuteerera nokuwana nepfenyuro zvakareruka zviri nyore.
Vanopepeta nhau kana kuti online editor panhepfenyuro yemunharaunda yekuchipinge inonzi vemuganga FM vaONVYO vatiwo hurumende yakagona kupa dzimwe nhepfenyuro dzemunharaunda maresinesi sezvo zvichibatsira mukufambiswa kwemashoko.
Hatisi community radio inoti inenge iri ikoko kunharaunda ikoko inokwanisa kuti vanhu vanzwewo mashoko ezviri kuitika munharaunda uyezve zviri kuitika munyike nekunze kwenyika.
Mumwe mugari wemuHarare vaSilence Kwande vatiwo nhepfenyuro yeradio munyika inobatsirawo kufambisa mashoko kusanganisira kune vari kumaruwa kunyanya nyika yakati tarisana nesarudzo.
Radio yakakosha kuti mukatarisa kumisha ndiyo inosvika. Mukatarisa kwese kwese iko zvinotatarisana nemaelections. Munhu wese anenge akagara ari paradio achida kuteera kuti zvii zviri kuitika. Saka vari kumisha nekune dzimwe nzvimbo dzisina imwe dzimwe mhando dzakasiyana siyana dzekufambiswa kwemashoko vanotoimba neradio nekuti ndiyo inogona kunge ichibatika.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vanhu vazhinji vanoziva zviri kuitika munyika kuburikidza newairesi.
Kutepfenyura kunoitwa kwakawanda kunoitwa neve Zimbabwe Broadcasting Corporation vomuno ziva kuti vari pasi pehurumende. Saka kana vari pasi pehurumende, mashoko avanobudisa vanomabudisa nenzira inofadza hurumende, zvoita kuti zvimwe zvinhu zvinogona kurega kuenda kuvanhu, zvoita futi kuti vanhu vovanogurega kugona kunge vasina kusununguka kuti vataurewo zvavanofunga. Iyaya tingati pachirungu talking back to power.
Kurukotare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende inokoshesa zvakanyanya mawairesi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe, nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa. Ruzhinji rwevanhu vedu vanowana nhau, ruzivo nedzidziso kubva kumawairesi. Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere independence yedu, takashandisa mawairesi kuti tibatanidze vanhu vese vemuZimbabwe.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvedzidzo reUNESCO ndiro rakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 musi wa 18 kukadzi, uye gungano guru reUnited Nations General Assembly rakazotaurawo muna 2012 kuti ripembererwe musi uyu gore roga roga. Gore rino zuva iri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekuunza runyararo kubudikidza nezvinotepfenyurwa kana kuti Radio and Peace. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya yeWorld Radio Day iyoyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wechidiki anoshanda neLow Veld Media Trust vaPasmo Ndlovu uye vari kukokera mabasa ebazi reUnited Nations reUNESCO panyaya dzezuva ranhasi reWorld Radio Day vaJohn Masuku.
Izvara tinotarisa kuti iyo radio kana tiwairesi inomhurere muupenyu hwedu sevanhu pasi rese, kunyanya vanhengo veUnited Nations inosvika 195 tandiri kushanda ndakamirira ndiri pasi peUNESCO. Saka kutarisa kuti radio iyi yatinoshandisa inombozadzichito here zvatinotarisira kuti idzadzichito, uyezve isisu sevanhu vanoshanda mumaradhio tinoshanda sei kudyidzana kwedu kuitira kusimudzira iyo radio yacho, nekutiwo radio inopa pfundiso yakadii neupenyu hwedu. Kunyanya kana tikarika dindibwira rezvenyu rino rinyararo pamwe neredhio.
Tomboenda kwamuri mukoma Pasmo Ndlovu, tinoona kuti imi muri vechidiki, muri kuona redhio iri kuenderera mberi here mune remangwana?
Tisasa makore apfuura mashoma tichitarisa kuti hurumende pari zvino yakasvika payakabvisa maredhio akawanda echipamanaizi kuti vatangisa kupa mukana kuti vaoparete vari maomishoestations ndo mamwe atinawo akatiwandei achangobvuka kushanda. Takatasa vechidiki nemabasa atinoita, tinoona vechidiki vachikwanisa kuwana mukana yakawanda yakasiyana siyana kuburukidza nezvirongwa zvavako mazano zvatinosora tikaterera. Zvinenge zvakananga nevechidiki zvinoita zvekare mukana vechidiki kuti vange vachitaura nenhema dzavo.
Twitter, vana Facebook, vana Instagram, vana WhatsApp, vana Telegram, hazvisi kuzotora here basa ranga riri kuitwa neradio mune ramangwana?
Zvino kubatsirana neradio kana zvikashandiswa zvakanaka panapa batira mashoko enyu paWhatsApp, tikataura paWhatsApp mukakwanisa kuronganisa zviimei yatishandise radio nemukana iwowo. Zvose zvamuritaura zvinoda zvinotitsidzira kuvako kweradio, saka tisazvibvumire kuti zvishandiswe nevaya vanenge vachive paradhura nemachoke. Asi isisi neredhio zvatione kuti tazvishandisa kuti zvinhu zvinonga zviri zvatinoudza vanhu vanenge vachidzira kubudikidzana newhatsapp yavo vandikutaurana nafacebook nezvimwe zvakadaro. Saka zvinhu zvose zvavaverengaidya zvinhuri zvinokosha mukutsimudzira redhio, ngazvishandiswe pamwe chete neredhio kuramba takatsimudzira redhio kwete kungozvitora semhandi. Uyezve isisi vanhu vanoshanda mumaredhio tovanzidzaita zvinongwa nemazvo kuitira kuti tisazodarikwa pamutau nekusvisa mashoko kuvanhu.
Touya kwamuri mukoma Pasmo Ndlovu, tiri kunzwa zviri kutaurwa navamasuku, asi tinoona kuti vazhinji tinovaona vachishandisa nyaya idzodzi dzechizvino zvino, munhu wese aakungozviti aamutori wenhau. Hatizoona here redhio ichisara kumashure?
Takatarisa kubikwa chaiko kunoitwa zvinokwa paleveri dzakasiyana siyana, tinoona kuti madandemutande ratinaro rinotobatsiridza kuti tiwane ndikati mashoko kana kuti information inokasira kusvika kwamuri nevateresa kuti mire mudibika zvinokwa zvepa redhio. Tichishandisa ti nepima imwe chete iyoyo, asi hongu inoguma kuti kuti zvakawanda zvinotaurwa kuti mashoko akawanda anofamba nekukasika anofamba paindaneti zvokuti munhu anofanira kunzwa mashoko kana kuti ndati nawe tisati tachiterera redio. Chokwadi chiri pano ndechekuti kwaunguo social media yaita kuti redio isarire kumashure zvapano zvatingaita kuti ndoti
vamasuku mochi peta yenyu
inokosha ndiyo yakataurwa nevanhu zvekuti tinopiwana mashoko akawanda kubva paindaneti kubva pasocial media asi chikurudzire kuti ngationgororei mashoko atinotambira samoti akasvika kwatiri takuti akuvapfurisa mberi kuti aende kutoendesvika paredio kana kumanewspaper aiwa ngativaongororei tovazeya saka ngatishandisei social media nemazvo ngatitsvagei nzira dzekuti social media itibatsire tikada kutarisa kunyange vaa vanoita redio research social media ichiri kure kwazvo kuti idarike redio nekuteerwa nevanhu vakawanda nepasi pano.
Manzwa kune mumwe wechidiki anoshanda neLoveld Media Trust vapasimo Ndlovu. Manzwa zvakare kubva kune vari kukokera mabasa ebazi reUnited Nations reUNESCO panyaya dzeWorld Radio Day munyika vaJohn Masuku. Vaviri ava vange vari muHarare parunare murukuro yange ichikokerwa naMavila Somhlanganya uye weStudio 7. Nyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaimbova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Chris Mushowe vashaya. Pavashaya vange vave mukuru anoona nezvekuwaniswa kwemabhezari kwevana muhofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Presidential and National Scholarships Program. Vamushowe vakaberekwa muna 1954, hapana zvizhinji zvati zvaziviswa nezverufu rwavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 uye vakanyora padande mutande reTwitter kuti mapurisa ari kuferefeta mirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika pane Mbudziya High School Grounds kuGokwe kuMidlands apo pakakuvara munhu mumwe chete uye pamusangano webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kwaChivi kuMasvingo. Vati vachazivisa munguva pfupi inotevera nezvekuferefeta kwavo zvakakonzera mirizhonga iyi. Asi kunyangwe mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi kukandirana makobvu nematete kwatanga pakati pebato reZANU-PF nereCCC. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi kuti tinzwe divi ravo.
Zvakaitika kuGokwe zvinobudisa pachena zvatagara tichitaura kuti maopposition yedu vamwe vavo vakafanana naTriposia vanhu vasingadi kugare munyika muno, vanhu vanofunga kuti power inowanikwa nemirizhonga, vanhu vanowana mari inobva kuno vanovatuma kuti vakonzerese kusagadzikana kwenyika. Hezvoka zvaapachena kuti ndiyo vanoda zvekuparadza upenyu hwavamwe.
Asika vatogarepi zviri kunzi nevamwe ndimi kuZANU-PF munotanga mirizhonga idzi.
Politics hadzisi dzehondo. Politics dzinoda kuti tigarisane munyararo. Tinoenda kumaelections home asi ngatiinde tiri vana veZimbabwe takabatana. Baba vedu vamunangagwa vanotaura izvi. Havadi mirizhonga, vanoda rugare. Maelections anoitwa zuva rimwe chete opfuura. Ko chinoita kuti munhu ade kuponda hama yake, kuponda mumwe munhu, chingachi kusaziva politics.
Saka toti kunongedzera na uku kunosvika kupi?
Tinogara tichizvitaura izvi kuti bato rinotungamirirwa navaNelson Chamisa ibato remakororo remarebels rinoda hondo muno muZimbabwe risingadi kugara. These are terrorists, an organization bent on destabilizing Zimbabwe. Saka vana veZimbabwe mazvionera mega kuti tine bato ramutswa muno muZimbabwe rinotungamirirwa navachamisa rinoda mutambo wehondo. Tinokumbira kuti mapurisa aite basa ravo, vasunge mapenzi iwaya, ivava vanoda kuparadza vamwe.
Vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya.
Nyaya dzekonzereswa kwemirizhonga dziri kuitwa nebato reZANU PF. Gore rino takanangana nemaelection. Chinangwa chingoripo chete kuda kuvhundidzira vanhu, kuda kuzvidzira vanhu kuti vanhu vasandovhota vakasungunuka. Vanhu vasandovhotera shanduko, ndo chinangwa chinenge chiripo. Asi regai nditi kumomo yose yakaterera yenyika yeZimbabwe, macitizens ese akaterera, vhoti iri mumwoyo mako. Chinoziva kuti mwana wembeva anorwara ndiyo mbeva inenge iri mumwena. Zani inorarama nemirizhonga, zani inorarama nekuvhundidzira vanhu. Iva vachina vanhu changosarai zita chinonzi ZANU, haiwa chakapera kare na vamugabe.
Vachibaya, zvine umbowo here izvizvi? Vanhu veZANU PF tataurawo navo ivo vari kuti imi ndimi munotanga kurova vanhu, vari kutoti TCC ndo yakarova vanhu kugokwe kutaura kuno.
Iri rangosara rangu vazitai, saka vanhu vari kumamisha ako musavhundidzigwa, endai munovhotera shanduko, shanduko inounza hurumende yevanhu. Endai munovhotera shanduko, shanduko inounza budiriro. Endai munovhotera shanduko, shanduko inounza mufaro. Tigare zvakanaka pasi pehurumende yavachamisa. Vachamisa havana ropa, vachamisa munhu anotya Mwari, vanoda runyararo uye munhu anogamuchira pfungwa dzakasiyana siyana.
Zvichapera riini izvozvi zvemirizhonga izvi, nekuti taakungoona kunongedzerana nongedzerana kwakanyanya? Imi sebato munoramba makamira papi?
Zvakafanana nekugokwe, ndakapiwa mareports nematimu atatatuma kugokwe vachindiudza kuti zviripi kunoko organiza. Vanhu veZANU vauya vakazara muground pacho patakabvumidza nepolisi tinge tichiita musangano wedu, vakati panapa tiri kutamba bhora, hapana musangano uripo. Ndo kunonzi kudenha, kunonzi kutanga mhirizhonga. Munotsvakeiko pane pakaunganwa neTCC?
Vakafanobata chigaro chomurongi webasa mubato rinopikisa reTCC vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kubatsira vakawirwa nemidhuri mushure mekudengenyeka kwenyika muTurkey nemuSyria nemusi wemuvhuro vanoti pane mumwe mudzimai ane makore makumi mana awanikwa ari mupenyu nhasi muTurkey. Vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nemana kana kuti 34,000 vafa kusvika pari zvino. Ukraine inoti mauto eRussia ari kurwisa zvakasimba kumaodzanyemba kwedhorobha reBamkut riri mudunhu reDonetsk. Chikwata chemauto chinotsigira Russia cheWagner Group chinoti chatora musha weKrasna Hora munzvimbo iyi. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakatenda vashandi vanogadzira magwenya emagetsi ari kubhombwa neRussia nebasa guru ravakati vari kuita kuwanisa vanhu magetsi. Nyaya yekuramwa mabasa kwevakoti pachipatara chiri pasi pePublic Service Medical Investment kana kuti PSMAS chinonzi Parkview Hospital Renal Unit muHarare kunonzi kuri kuisa upenyu hwevanhu vane chirwere chaitsva munjodzi huru, sezvo vachida kuti ropa ravo rigare richicheneswa panguva dzakatarwa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Kunyangwe hurumende yakadzika mutemo weHealth Services Act unoti vakoti nevamwe vashandi mubazi rezveutano vakarama mabasa kwemazuva matatu akatevedzana vanogona kubhadhariswa faini kana kukandwa mujeri. Vakoti pazvipatara zvePSMI zvinosanganisira Parkview neWest End vave kutosvika mavhiki maviri vachiramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Kuramwa mabasa uku kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripa Nyanga kunogona kupinza upenyu hwevarwere veitsvo munjodzi.
Dialysis ndomwe mutoo watinoshandisa kurapa chirwere cheitsvo, ende dialysis kazhinji zhinji inenge iri permanent way yekurapa nayo, kuti munhu anenge achifanirwa kuitwa dialysis zveupenyu hwese. Kana munhu akanga apa dialysis anenge achipota achienda pamushini kazhinji kairi pasvondo every week achienda kuti anoitwa dialysis kuti akwanise kubudisa tsvina dzemumuviri.
Dr. Chiripa Nyanga vanoti kurapa nemishina yedialysis iyi kunodhura chaizvo kuzvipatara zvisiri zvehurumende, zvokuti murapwa anogona kubhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica kana kuti $2,000 pamwedzi.
Mushina wedialysis ndounenge kushandisa itsvo dzako uchikusuka. Tinoti kana munhu ane chirwere chekidney failure kuti itsvo dzichashanda zvakanaka, anofanira kuitwa dialysis kairi pasvondo, zvichibva nokuti chiremba wako anenge achiti chii. Kana ikaitwa kairi pasvondo every week uchienda kunoitwa dialysis mwedzi wega wega uchiita dialysis, makosti edialysis tinoona zvakare kuti akati kwirei.
Vaendera mberi vachiti zvirwere zvinoti sugar, high blood pressure nedenda reHIV ndizvo zvimwe zvinokonzera kukanganisika kweitsvo.
Chirwere chekidney failure kana kuti itsvo kuti dzisashande zvakanaka chinowanzokonzereswa nezvirwere zvimwe zvakaita seshuga kana kuti BP. Kana munhu aine chirwere cheBP chisiri kurapwa zvakanaka kana chirwere cheshuga chisiri kurapwa zvakanaka, shuga isiri kudzika, zvinowanzoguma zvakonzeresa kuti munhu agume aita atinoti kidney failure kana kuti itsvo dzaka dzichashanda zvakanaka.
Kunyangwe hazvo vamwe varwere vakazobatsirwa nesangano reKidney Association of Zimbabwe rinotungamirirwa navalisia Sibanda kuti vara pene mishine dialysis. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Mataruse vaudza Studio 7 kuti varwere ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kuzvipatara zvehurumende. Vaendera mberi vachitsinhirawo kuti denda iri rinogona kuuraya kana akasacheniswa ropa rake.
Kana vasina kuwana ikoko vakafara vanoenda kuparinyatwa kana kuvararo usiro kana murumara kana kuri kuvanoenda pa nepampiro. Then mamwe maprovider hospitals harisati handina accredite kuti vapiita here dialysis. Kana asina kuwana dialysis anofata wezinobvisa west kana mumwiri nomushanda setsvo, itsvo ndiye inobvisa west wese mumwiri mwemunhu. Saka ikatanga kuaccumulate vanhu vanofa.
Christmas ndiyo inobhadharira vashandi vemuhurumende mari dzekurapwa kuzvipatara zvese zvePSMI, asi makiriniki anodarika zana ekambani iyi akatombovharwa mwedzi wapfuura mushure mekunge vashandi varamwa mabasa vachinyunyuta nenyaya yemari dzavari kutambiriswa. Mutauriri wePSMI vaObey Nakura vakaudza bepanhau reNewsday kuti vari kuita dambudziko remari. Yakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidze.
Nepenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha peredhiyo pasi rose reWorld Radio Day. Kucherechedza kukosha kwedanho rinotorwa neredhiyo mukuunza hurukuro, kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Redhiyo icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro yeVoice of America inoda kuve muurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Sezvo nasi range riri zuva rekucherechedzwa kweradio pasi rese, Studio 7 yatorawo mukana uno kunzwawo kuti vatereri vanofungei pamusoro pezvezuva iri nekutepfenyurwa kwezvinhu kwenhau muma wireless muma radio. Regai tinzwe mashoko atumirwa nevamwe vatereri vedu variko vakapararira nenyika yese.
Tangu ndinoitwa ONGY ndiri mugari wemuchipingi ndinoteerera Studio 7 nguva dzose pandinge ndoziya kuti Studio 7 yakuuya pamhepo. Chandoita kuti nditeerere Studio 7 ndechekuti panhau dzavo ndinonzwa dziri nhau dzinotaura zviri kuitika, uyezve ndinonzwa vachienzanisa vanobata matvs.
Ini ndinoitwa George Shambare ndiri mugaro muno muHarare. Ndinoteera Studio 7 stereo nekuti nyaya dzavo dzavanondipa ndinoona dzakabhalanza, vanotema vasina kwavakarekera sekutaura kwavo. Ndosaka ndichiteera nekuti inopa mukana munhu wese zvakare munyika, ungava wezvematongerwo enyika, ungava webhizinesi, angava wechii, saka zvinoita kuti tizive kuti nyika iri kufamba sei.
Yonzi taurai mushini dzinoteerera Studio 7 zuva nezuva nekuti nhau dzavo ndinoona sekuti vanzobudisa nhau dzinobva panzvimbo chaipo mativi ose ezvematongerwo enyika nezvematongerwo enyika, saka ndichifarira.
Ayo ange ari mashoko mazwi anga achitumirwa kuno kuStudio 7 nevamwe vatereri pamusoro pezuva ranhasi raswera richicherechedzwa pasi rese reWorld Radio Day. Tomboona kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi manheru munei. Tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva ranhasi reWorld Radio Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ndodzokorora zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 15460kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa kuStudio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175-7255 pashortwave. Zvo nguva yedu yapera, regai timbo tarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwemaredio muupenyu hwevanhu pasi rese. VeZANU PF neCCC vonakurirana nyoka mhenyu panyaya yemhirizhonga yakaitika nezuro kuMidlands nekumasvingo. Kuramwa mabasa pavana mukoti vezvipatara zviri pasi pePismas kukanganisa varwere veitsvo. Izvi ndizvo zvange zviri munhau dzedu dzanhasi muchirongwa chedu cha8pm. Pindai vanokwanisa kuteerera tichienderera mberi nehurukuro dzatichange tichiita pamusoro pezuva irori reWorld Radio Day. Toswedera kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida tisangana nesu zvakare ivai nesu mangwana mangwanani. Vanoda kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah achikupai chirongwa cheIsi Ndebele.
Só com isso, cara.